nyika inovakwa nevene vayo.
Uku ndiko kutaura kunoita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi tikatarisa zviri kuitika munyika, vechidiki vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mumwe murume wechidiki vaWillard Mtoti, avo vanogara kumateta munzvimbo yeGokwe, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zviri muZimbabwe, vakawana mukana uri nani kudze kwenyika, havambozenguriri kuenda.
Tikatarisa mararamiro atiri kuita izvinezvi, nyika medu hamuna mari yazvinoona tichishandira zvakanakanaka. Tobva tatarisazve kuti mabasa chaiwo chaiwo hamuna. Ukashanda basa unogona ka 3-4 months usinopiwa pei yako.
Pfungwa dzinava Mtoti dzinotsigirwa namuzvare Rumbidzai Matonga, avo vanogara muHarare asi vachibva kuBulawayo. Muzvare Matonga vanoti mikana yekuzvipundutsa muZimbabwe mishoma kune vechidiki.
Ine ndikapiwa mukana definitely ndinobva, nekuti muZimbabwe muri kutonetsa. Makambani zvachona ari kuhaya mashoma, salari yacho yauri kupiwa ishoma top. Saka zvokuti tirambe tiri muno muzvinonetsa, it's not kuti atidi kuti tivake nyika, but we also need money. If you see opportunities and you have built your base in those countries, there's no point of even kudzoka kuno.
Asi mumwe womudzimai wechidiki anogara kwaMurombedzi mudunhu reMashonaland and West, muzvare Mary Gombwe, vanoti havana tarisiro yekubuda muZimbabwe nokuti mune mikana yakawanda inogona kusimudzira vechidiki.
Inini ndikapiwa mukana ndimbobudi kunze kweZimbabwe, nekuti ndinoona mune mikana yakawanda yekuita mari muno, yakafanana nekurima kana kuvhura bhizinesi rako chaiko chaiko.
Mumwewo wechidiki ave nemakore mana achishanda nekugara kuSouth Africa, Bhekimpilo Ncube, anoti chido chekudzoka kumusha chiripo, asi ndangariro dzekuti kana adzoka anozoitei, sezvo mabasa ari mashoma ndidzo dzinoita kuti angogara kunze kwenyika.
Inini semunhu wechidiki ndakatiza munyika yeZimbabwe nekuda kwemamiriro ezvinhu. Kwatiri izvezvi pakaoma, because hatidiwe. Vanhu vari kuti tirikuvatorera mabasa, asi tirikungoshinga nekuti tinoziva kuti kwatabva uku kwakaoma. Dai nyika yanaka taidzoka zvedu chi togara kumba.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona muvhuiwa, vanoti kudzidza kwese kuri kuitwa nevechidiki hakuna pundutso, nekuti vazhinji vavo vari kuzoenda kunze kwenyika kunoita mabasa, asi nei nezvavanenge vakadzidza muzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro.
Izvo zvinounza dambudziko guru munyika yedu yeZimbabwe, nekuti tinenge tichitarisa kuti mwana akafunda zvidzidzo zvake zvakaita kana kuti social work, law nezvimwe, asi ari kusiya izvozvo kunoita mabasa akaita semacare work asingamboenderani nezvaanenge akafunda. Dai waro hurumende yaunza magrant ekupa vechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuti vange vachizviitira.
Munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko, vaNick Mangwana, vanoti kubuda kuri kuita vechidiki munyika kunounzawo pundutso muZimbabwe.
This is normal in
a kanibone chinoshamisa kuti vanhu vanoenda kune dzimwe nyika nokuti zviriko pasirese. Ivo vanobuda vanotodzokawo nehunyanzvi hwavanenge vadzidzira kune dzimwe nyika, uyezve vanototumira kuti mari dzinotobatsira neupfumi hwenyika.
Vechidiki vane huwandu hunosvika zvikamu 60 nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%, zvinopa kuti chikamu chevanhu ava chive musimboti wenyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanoti
kuenda kwevechidiki kune nyika dzekunze vatisvaga mafuro manyoro kunoederedza upfumi hwenyika, nekuti kunoita kuti senyika tinge tichirasikirwa nevechidiki vane talent uye vanenge vaine maskills. Asi one kune rimwe divi tinoona vamwe vachizotanga kutumirawo maremitensi.
Vechidiki vari kubuda munyika vari kuenda kunyika dzinosanganisira South Africa, Zambia, Botswana, Britain, America, Australia nedzimwe. Vamwe vachienda kunoita zvidzidzo asi vasingadzoki kuZimbabwe. Vamwe vachinotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musina mabasa anovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.